Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechishanu kurume 4/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF kwaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti zvizvarwa zveZimbabwe vana vanyamunhu uye vanofanirwa kuramba vakabatana zvisinei nekuve nemaonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope nematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika kunyanga hazvo Zimbabwe yakadzimba munhabvu yepasi rose neFIFA. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zve mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF waConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kusiyana nezvemhirizhonga vachiti vanofanirwa kugara murunyararo zvisinei nekutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vachiwenga vashorawo mapato anopikisa nekwavati kutadza kutungamira mumadhorobha aanotungamira makanzuru. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection muBulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo vakati hazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete. Vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Ngatiye uchidzane itose kusanganisira vemapato anopikisa. Kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti mucharamba muri mumapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete yakabatanidzwa neropa rakadeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa havana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika. Vakati hurumende yeZanu PF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zvirikune tsavere zvinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mauniform, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Varoma bhizimisi vanovanda neminwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashora vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANU-PF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindira kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete zvichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese newehurumende iwavo. Ndopa zvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita sei mudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wePumula East mangwanani vachiitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizimisi munyaya dzekuchenesa nharaunda kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, CCC, muBulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muBulawayo mangwana. Pakaitika mirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo ebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANU-PF uye vamwe vanotyira kuti mirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Murechu, sachigaro weboka revechidiki veZANU-PF mudunhu reBulawayo vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti tisapi engage in violence as the youth league timobilize vanhu zvakanaka kambeine murunyararo towards my elections zedu bita 2023 count my by elections emso 26. Saka zvakadaro isuso as the youth league through kambeina in peace. Tukambena murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwithen Chirodza sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vari kuvhunguwo mudunhu reMidlands uko vaonekana nenhengo yebato ravo vamboneni Ncube avo vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa navachamisa mukwekwe mukupera kwesvondo. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vatambirwa zvakanaka nemhuri yavaNcube uye chiitiko ichi chekuvaradzika chaitwa murunyararo kunyange hazvo pakamhega pachibuda mashoko ekunzi mhuri yavaNcube yaiti haidi kuona nhengo dzebato reCCC parufu apa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSiwanda.
Aiwa, president vativo pava shanya kuvhongo in the Midlands vaenda kuno chema vachiradzika mboneni Ncube he declared as the citizen and champion for change. Varwadziwa zvikuru asi vanoti mhuri yekwaNcube izive kuti mwari vanavo mwari vanga vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakangorasikira chisipo. Vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Bongi Nkosi Ncube vakatai waka mwana uyu dai akacheketwa naMwari tichiramba tichiita basa raiitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNcube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNcube vanga vasiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti ino vakupi uye yanga yatanga nepichokwari ndechekutika vachamisa mutungamiri webato guru RTPC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato RTPC nenyaya yekuti modeni aishandira kusunungurwa kweZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ raendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi nekuvamisa mabasa avasina mihoro kwairi kuita senzira yekuvaranga nekutadza kuenda kubasa kwavaiita vachiti mihoro yavo yanga isingakwane. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
PTUZ yange yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuParamende, asi izvi zvarambwa nemapurisa, izvo zvazoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri, munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti Paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vati kana izvi zvikaitika, kodzero dzavo dzinenge dzave kure
mutemo ngaugadziriswe, iwe semaparliamentarians ngavagadzire kuti ave neplaying ground rinoita kuti vashandi vehurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining. Ino haisi kuitwa nevamusana bedu, hurumende zvayaita, kabineti zvayaita, politburo zvayaita, ikati vashandi vanongopuwa nzungu ndizvozvo, ikanzi vashandi vachapuwa tsenza ndizvozvo.
Vatiwo chimwe chavanoda kuti Paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varairidzi nevakuru vezvikoro, avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa. Vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varairidzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa.
Vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichitanga ngatitaurira nemuti wegwere mari, iwo vaya vakutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wanga usi pano pabasa yedzimaitanga anati amusaspenda. Saka munhu ari kuda kuti vashandi vasatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni, avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura. Bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varairidzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro. Vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa.
Tiri kuona kuti demo riri kufambisiwa richitema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino, tichiwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa matarai.
Vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeParamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Associations and Committees vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varairidzi havafaniri kutya, vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varairidzi vatadze kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera.
Pari zvino zvatiri kungoita kamainvestigation tichingoona tichisomufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei, toonawo kuti haazveshuanga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvaa zvakadai angaenda kurufu kana kuti anga achigwara kana kuti anga ari palivhu. Ndo mainvestigations anenge achingoitikawo. Kwozoitawo vamwe vanenge vakangotiwa haina ndina kufunga kuda kuuya kubasawo zvangu haukusada kuuya. Ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunge uri pano pachikoro dzidzisa vana dzidzo richienderera mberi.
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varairidzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa. Varairidzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro nevamwe vashandi vehurumende varairidzi vanoda kupiwa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvinoti zvawana rubatsiro kubva kuhurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope rwematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mumwe avo vachiri muRomania pari zvino vaKit Chitunhu, avo vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine zvekuva chiremba, vanoti pane vamwe vadzidzi vachiri kutadza kutiza kubva muUkraine sezvo pasina chekufambisa munzvimbo dzavanogara idzo dzakabhombwa mabhiriji pamwe nemigwagwa. Vanoti pari zvino vadzidzi ava vakachengetedzwa munzvimbo dzakachengetedzeka dziri pasi dzinonzi mabhanga. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine zvikwanise kubuda sezvo hondo yenyika iyi neRussia iri kuenderera mberi. VaChitunhu vanoti vari kufadzwa nemabatirwo avari kuitwa nezvizvarwa zveRomania kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Update yeUkraine so far. Kune vanhu vachiri trapped Ukraine, so vana vasati vawana vanhu vanovabatsira ende vasikwanisa kuzvibatsira nekuti maroads ese nemabridge nemaevacuation points ese akabombwa. Saka vanhu vangofanana nevanhu vari paisland vasina ship inokwanisa kuuya kuzovatora. Saka vachiri stuck ndovanhu vari kusumi. I think vanhu vanosvika 18 or 20. And also kune vamwe vanochiri mumacities vasati vasikana kunzi vakabuda here kana kuti vaiti sei. Saka vanhu ava students aya so far akaevacuatwa ekuZimbabwe ai rekoda chinzi about 120 or so, but it's a total of Ukraine country more than 250. So atikuziva kuti zvifamba sei.
Zvamira sei kwamuri imi muri muRomania pari zvino? Pane rubatsiro rwamawana here? Pane vamwe here vakakwanisa kuwana matickets ekudzokera kumusha?
But so far kune vanhu vatengera matickets ne government nemamwe mawishes, that is my volunteers vakabatsiridzana nevanhu vekuembassy vakatenga matickets. Saka kune vamwe vakutoenda kumba nhasi, vamwe vachienda kumba next week. Saka I think urongwa wacho kufamba zvakanaka. And then as for situation yekuRomania and also mumaplace ana Poland, vanhu vari kuti vari right, because vanhu ikunoko vari kubatsira zvechokwadi ende havana zvisaruro vanhu vekuti kana even hurumende yedu chaicho aida yakwanisa kuvatendawo basa ravakuita, nekuti hakuna munhu anochengetsa mwana wemunhu, kumutora omupa kugara, omupa chikafu, omupa everything pasina reward. But they're just doing it out of love, you know. So yeah, and also on the status ye zvinhu zvirikuitika, I think ungozvona panews kuti situation in Ukraine every day ikungoita escalate each and every single day. So thekaonekwa yekuti vamwe vanhu vasara maZimbabweans vakwanise kubudiswa muUkraine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muRomania vaKit Chitunhu vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vanorarama neutachiona weHIV AIDS Mamutare vari kuchema-chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira iyo vanofanira kunge vachipiwa pachena. Mishonga iyi iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica. Mutori wedu wenhauloedha Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe ari kuchema-chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama neutachiwana weHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO vaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
Tikuti mutare City Council munhu kana achinga achiuya kutora supply yake yemaARV iri kubhadharisa pari zvino yakwidza kubva ku$3 kuyanga iri kuenda pa$5. Saka tikanga tichitaura nezvekuaccesswa kana kuwanikwa kumushonga zviri nyore zvisikadhuri zvisikarwadzi, tikona kuti inenge iri nzira yekuvharidzira vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kuti vatadze kumwa mapiritsi avo zvakanaka. At the same time kudzorera zvinhu maitira zviri kuitwa nehurumende kuzinga tichikwanisa kuachieve ma certain goals kana vanhu vachitadza kutora mushonga pamusana pekuti uri kudhura.
Vapound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichipiwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nemasangano akazvimirira oga.
Saka Mzare City Council ikanzu isiri kuona ukoshi hwazvo kuti vanhu vanofanira kunge vachinwa mapiritsi zvakanaka kwaari iactivity yekuti vari kutoraisa mari nayo. Saka zvinhu zvisikatifadzisa vanhu vanorama nautachiwana hweHIV kuti hurumende iri kuedza painokwanisa pese kuti vanhu vanga vachinwa mapiritsi pachena kuburikidza nekuti mapartners kusanganisira neNational AIDS Council vakatenga mapiritsi on behalf of people living with HIV but paunoenda kuda kuondotora iwo hako kuchaja.
Mutauriri wesangano reNational AIDS Council kana kuti NAC amai Madeleine Dure vanoti mishonga iyi haisungiri kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika.
Vanogoranga vatongozviita kuno zvisina anozviziva kuti zviri kuitika kumusoro endo isaka togara titozvirova madundu ndichitotaura kuti endai munopiwa masupply enyu e3 months to 6 months necovid ino andido zvataitaura. Saka kana imimi muchinzi ebhadharai ma$5 izvozvo tinenge chireva kuti chii? Yeti ndinogona kupinda mufamasi ka ndikazvitengera, do I have to go to the clinic? No. So tetisingadi izvozvo kuti vanhu vaende kuclinic kana kuhospital, tinoda kuti vanhu vamonitwe.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru mudunhu reManicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino vaEdgar Senza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete kutengesa mishonga.
Tichatanga taongorora bhajeti reMutare City kuti mubhajeti mavo minista velocal government and public works vakabvuma here kuti vabhadharise vanhu ma$5 vanouya kuaccessa maservices ari HIV AIDS related. Kana musina tovabatsira kuti aiwa apa muri kuita zvisiri izvo. Kana zvirimo taakuchibata mutemo wakaiswa nehurumende totaurira Ministry of Local Government and Public Works kuti ndo zvatawana so that iwo vachitibatsira on the way forward sevaridzi vemakanzuro.
Meya yeguta reMutare vaSimon Chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi. VaChabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezveutano mukanzuru sezvo vachangobva mukusarudzwa.
Hatisati tambowana chichemo kana dambudziko rekuti vanhu vari pachirongwa chemaARVs vari kubhadhariswa mari nevashandi vekanzuru. Kana zviriko tichigere kuzvinzwa. Asi ndichada kuzobatawo director wedu wekuhealth kuti vatipe zvizere. Asi pari zvino ndinokupa kuti kwedu kuguta hakuna zvakadaro.
Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Loida Moyo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 5397. Vamwe mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere zvine zana nevatanhatu kana kuti 238,106. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vana vechikoro, gumi nevanomwe vari mudunhu reManicaland, kuchitwo vaviri vari mudunhu reMatabeleland North. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5267. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevana vechikoro mazana mana negumi nevashanu vakatiza hondo yakonzerwa nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine chasvika panhandare yendege yeNamdi Azikiwe International Airport iri muAbuja nhasi chishanu. vadzidzi ava vakaburitswa muUkraine vachipinda muRomania. Vashandiri vemuAmerica vakawedzera mabasa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 678,000 muna kukadzi, chimwe chiratidzo chakasimba chekuti upfumi hwenyika hune utano hwakanaka apo utachiwana hweOmicron huri kudzikira uye zvizvaro zveAmerica zvakawanda zvave kubuda zvichienda kunoshandisa dzimari munzvimbo dzekudyira, zvitoro pamwe nemahotera, kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation iri kukwira. Gwaro rebazi rezvevashandi nemabasa raburitswa nhasi raratidzawo kuti uwandu hwevanhu vasiri kumabasa hwakaderera kubva pazvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%, kuwedzera kudzika kwakanyanya kweuwandu hwevanhu vasina mabasa apo upfumi hwenyika hwadzoka kubva mukuzunzwa nedenda recovid-19. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika, kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Kubva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuZishavane, mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYadha muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs, iyo iri kungobaka moto yodzima zvekare. Asi murayiridzi wechikwata cheHerentals Kumbirai Muti Wekuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Wakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasipo, vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachiita manyokono.
Muti Wekuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro, hatitambe tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvinhu, hatitarise mamwe matemu, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavane. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatome, asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In iyo iri pachinhanho chechipiri iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muLuveve Stadium nesondo. Zvekare musi mumwe chete apo Triangle neNgezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesondo, Capes United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Pari zvino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa, asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba muCup Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCAF neFIFA kunze kwekunge gakava riri muZifa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemaby election dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, uyo zviri kuitika kuUkraine uko kune hondo yakonzerwa nekupinda zvine chisimba kweRussia munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kuparamende richichema nekwarinoti kushungurudzwa kwevarairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ose enyika kunyanga hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 4 ngembijo 2022, Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The election process to be defined by peace. Don't want any violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental.
Msekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanpiyo. Mnumzana Constantino Chiwenga, ukuthi azizizalwane zeZimbabwe ubana zehlukane nomkhuba wodlakela.
I-average percentage yesemadamu kwakhathesi 59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwe ukutshisa lokhu okukhona.
I-council yakuBulawayo ithi amadamu anathisa leli dolobho alokhe ingagcwalanga. Njalo amanzi asetshenziswayo izakhamizi maningi kakhulu. Kuli viki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo wamapiano uBongani Moyo kodwa wahamba ngegama lokucula elithi Gotsotso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanupf umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zehlukane lomkhuba wodlakela. Esithi amaZimbabwe ngabantu banye kungakhathalekile ukubana usekela liphi ibandla lezombusazwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekuBulawayo.
Abasekeli bezanupf bebethe gwaqa lamhlanje emzini wePhumula kwaBulawayo emhlanganweni werally okukhankasela amalunga ebandla leli ancintisa kukhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho olwama-by elections obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga. Ekhuluma emhlanganweni lo, uChiwenga uthi abantu beZimbabwe bayaziwa njengabantu abathanda ukuthula njalo ukuba emabandleni ahlukeneyo ezombusazwe kungasiso sizathu sokuthi abomdeni baxabane.
The election process to be defined by peace. Don't want any violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental. Let us remind each other, including those in the opposition, that being the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe.
Kakube ngekuthula masisesiya vota.
Umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda obekhona kulumhlangano laye ugcizelele kunkuthazo yokulondoloza ukuthula.
Sonke sibambane singehlukanisani ngemhlobo, singehlukanisani ngobude ngokufitshane, ngokuqatha nangokucaka. Ukubana singobani ukuze sizazi ukuthi singabakobani. Ngoba singeke sizazi ukuthi singabakobani xa singazazi ukuthi singobani.
Osakhulayo weZANU-PF uFreedom Murechi uthi bayazwisisa inkuthazo yenkokheli yabo yokuthiyana lodlakela.
Njengobandla elibusayo
kubontanga siyalalela umongameli wethu uhlale ekhuluma insuku zonke ukuthi singangeni ku violence singayingeni ku violence ngasikampena sizazikampenela ngokuthula siya mobilize ama youth ngokuthula and as you are saying asizosengela ukusela ubuthongo ngoba iMDC le lapha kobulawayo
olwela amalungelo oluntu unkosazana Khora Ndebele uthi bayayizwa inkuthazo yomsekeli kamongameli kodwa okudanisayo ukuthi kuphelela emlonyeni ngezikhathi eziningi abebandla lakhe yibo abavame ukuqala udlayela
kodwa siyazibethi manje likuzayenza le paper lethetho le inkulumo yabo yansuku zonke ngaso ukuphosondela ukhetho bayakhuluma kamnandi abantu bathathe bayayibhotela kodwa ukuthi ngayithathe idlulisa amavoti ukwenza kungabi khona kunje bayathuka la makampani afuna ukuvula amakampani lakho kuzayo 98 evalo naye sengizama ukhetha ngakhona ukuvula lawo makampani ukuthi kutheni ngezindlela kulewo amandla nje sizama ukuvala lulaza ukuthi bantu bakulawa lethu emadebeleni thathe lezi voti ezaniphile isithengisele nje imbuzi engiyekho ukuthi ngaso kudlule ukhetho sibuyele kulolu hlupho esilujayeleni
isikhulumi sebandla le CCC kobulawayo umnomzana Swivenchiroza uthi kuyajabulisa ukuzwa umsekeli kamongameli uChiwenga esevumelana lokuthula
siyathokoza ukuthi uChiwenga onguye owayekhokhela amabutho ombhuqashe namhlanje usekhuluma ngendaba sokuthi sihlalisane kuhle kube lokuthula ezweni ekhumbula ivike phelileyo ukhulume yena wathi thina abe-CCC sizintwala ezimele zibulawe namhlanje nxa sehlabela ingoma yethu thina sithi into ethokozisayo
ngomgqibelo ibandla elibusayo elezanu PF lilomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho echolocho kuthi eliphikisayo elikhulu ele-Citizens Coalition for Change lilowalo kobulawayo enkundleni eye-White City inkokheli zalamabandla omabili abonakala ndawana yonke kobulawayo lapho abe-CCC abakade belokufola bekhuthaza abantu ukuza emhlanganweni wakusasa kusanjalo lamhlanje engakayi emhlanganweni esilwane grounds ephumula umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga uke wakhokhela uhlelo lokubutha izibi emavinkilini ephumula east lapho ancome khona ikhansili yakobulawayo ngokuhlanzeka kodwa emhlanganweni womkhankaso usole ibandla eliphikisayo ethi liyahluleka ukubusa emadolobheni abawakhokhelayo ngimele istudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho lakwele Russia selihludwene inkampani ephehla umlilo kagetsi isebenzisa inuclear ezansi kwele Ukraine kulandela ukubhomba elikwenze izolo endaweni le kwalumatha umlilo. Abezindaba abeReuters babika ukubana iZaporizhzhia nuclear plant enkulu kwedlula zonke indawo ezisebenzisa inuclear kuzwekazi le-Eastern Europe ilakho ukucitshwa libutho le-Russia elifuna ukususa uhulumende wele-Ukraine ngenkani. Ibutho leli libhombe emadolobheni abalisa isigodlo selizwe leli iKiev, Chernihiv, Kharkiv, indawo eziningi sezingamanxiwa sokubulewa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulelo lizwe kwathi abanye balimala. Umanyano we-United Nations uthi abantu asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni atshiyeneyo bedlula isigidi 1.2 million. Uthi abedlula izigidi ezine 4 million bakhangelele ukuba bazabalekela limpi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine iningi labo abaphephele kwele Hungary bathi balakho ukulahlekelwa yizifundo zabo kulandela ukuqhamuka kwempile. Abanye babo bathi bazazama ukuyaphutshisa izifundo zabo sebekwele Zimbabwe. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Thandeko Mkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo ezimeleyo ngodaba lolu.
Lawa abantwana kumbe lezi zifundi ebezifunda e-Ukraine eseziwelwe yincomanzi le ngombono wami ziphakathi kwenkinga enkulu kakhulu ngokubana ukuthi baqhubeke ngezifundo zabo kuzafaneka ezinye izimali zokuthi babhadalelwe lapho abangakhona. Kube kade engxenye lokho esithi isilabhasi kumbe i-curriculum yalokho akade bekufunda kawuhambelani la makoleji la mayunivesithi la abaza kuya kuwo. Njalo engxenye la nxa uhambelana kodwa indlela okwenziwa ngayo engxenye kungaza ke kube kufanane kanye kanye ukuthi kuyafana lalokhu abaphuma kukho. Kodwa ke kungasenani abanye engxenye bangancedakala ngobana phela imfundo yangaphezulu iyabe ifuna isyllabus le-curriculum kodwa ngaphezu kwakho konke iyabe ifuna ubuchobo bomuntu obulako ukuthi buhlanganise izinto ngesikhathi esifitshane kuphume into efunekayo efuna nguye lofundayo lalabo abamfundisayo le-college yakhona be-university yakhona lelizwe lakhona. Kodwa ngubonayo ukuthi abanye engxenye kuyahle kuphelele khonapho ngoba abanye ngxabe bekuma-scholarship laba bazangena khona enxa le-scholarship leso kasikho. Ngakho kulobu nzima sibuto obuthize njengoba sikhuluma kunjenje lesikhathi okumele ngabe afunda siyahamba sibafisela inhlanhla-ke lanxa bezahlala lobunzima kodwa ekugcineni asiphongukuthembani ukuthi bazathola indlela yokuqedisa izifundo zabo. Labo hulumende bamazwe laba bavela khona kumele bakhangelane lalo loluduko ngoba ayisiko kuthanda kwabo. Njalo asiko kuthanda kwelizwe, asiko kuthanda kwe-Ukraine, bazifice nje labo bephakathi kwelitshe lembokodo.
Mna Nzanathandi Kozintimkandla yingcithi ecubungula ezomfundo ezimeleyo. Limzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Ikansile yakobulawayo ithi amadamu anathisa leli dolobho alokhu engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Lokhu kubikwa kungabe kubangelwa yisikhudumezi eselizweni. Okwamanje idolobho leli livala amanzi kwamahola angamashumi amabili ngelanga. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansile yakobulawayo ithi okwakhathesi amanzi asemadamu ayenela ukuthi afinyelele kuzulu wonke. Kodwa ke nxa izakhamizi zedolobho leli zingaqhubeka zisebenzisa amanzi amaningi lezulu nxa lingasananga lengeza amanzi asemadamu, idolobho selingangena kuhlelo lokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside kunyanga ezizayo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukansila wePhumula njalo engumgcinisihlalo weFuture Water Supply and Action Committee kukansili ukhonona ngesilinganiso esikhulu samanzi asetshenziswa yizakhamizi zakobulawayo.
I-average percentage yesemadamu kwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona. Sikhangelele ukuthi kungaqhubeka abantu besebenzisa amanzi ngobuningi bawo kuzaba lohlupho lokuthi sike sakubona kumnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanzi sizabe sesikhangelele ukuthi siwanikeze abantu kuze kuyefika isikhathi esikhangelele ukuthi izulu libuya nini.
Uqhubekela phambili unkosikazi Moyo echaza ukuba ikhansili ilungisa impompi zamanzi zamalokitshi lawa aphakathi kohlelo lokuvalelwa amanzi okwamahola angamashumi amabili i-20 hours.
Okwakhathesi amanzi asanela ukuthi ayofika kuwo wonke umuntu okobulawayo. Uhlupho olusemagwegwe West North leGwabalanda omanjinela bethu baphezu kwalo ukuze babone ukubana bakhuphula njani indlela zabo zokufikisa amanzi ebantwini.
Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana uthi uhulumende kumele angenele ukuthi kulungisiswe amadamu aphelela endleleni.
Khona indaba yamanzi akobulawayo isolution ukuthi iBulawayo City Council ikhulumisane lehulumende ngodaba lwenyamendlovu. Inyamendlovu ibe lamaphampu amaningi andihulumende yakwazi ukuthi kobulawayo amanzi ahlupha ngenxa yomkhathi siyi-climate change khona. Igwayisha ngani declare leyana isebenza. Siyakwazi amabhozi lama-partners amanye ama-NGOs bafake lamabhozi yirende kodwa sibakhuthaza ukuthi bafake bemaningi kakhulu.
Unkosikazi Melisa Mafu uthi ikhansili iyayekela ukulungisa impompi zamanzi ezidabukileyo ngesikhathi okubangela ukumotshakala kwamanzi.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ikhansili ithi abantu basebenzisa kakhulu amanzi. Ngokunanzelela kwethu amadamu awathwali kakhulu amanzi ngokuthi kulodaka ngaphansi kudala acina ukugeziswa. Amapipe amaningi ayadubuka ivi yonke amanzi egeleza kungela lutho olwenziwayo ezigelezela nje amanzi. Abantu bazale bewadlalisa njani amanzi ngoba nxa egeleza abe ngafiki ezindlini.
Idamu elilamanzi amaningi elinathisa idolobho lakoBulawayo yi-Insiza lapho okulamanzi aphosa afike kumachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-78.5%, kulandele uMtshabezi ongamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76.4%, kulandele iLower Ncema engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75.59%, kulandele iNyankuni ekumachumi amahlanu lane ekhulwini i-54.42%, kubuye uAphancema ophosa afike kumachumi amabili lane i-23.57%, kugcinele ngomzingwane olamanzi aphosa abe yisitshiyagalombili ekhulwini i-7.58%. Engahlanganiswa amanani lawa amanzi asemadamu anathisa oBulawayo aphosa afike kumachumi ayisithupha ekhulwini i-59.76%. Kumbiko okhitshwe inhlanganiso ekhangele umumo womkhathi e-Meteorological Service Department i-MSD ubusithi kuzabe kulamayezi lamhla kuthi emini kufefeze kundawo ezilandelayo eMatabeleland North koBulawayo, kwezinye indawo zeMidlands, izabelo zonke zeMashonaland kanye laseHarare, kuthi kwezinye indawo zelizwe kuzabe kutshisa. Umumo womkhathi lo ukhangelele ukuba uzaqhubeka unjalo kuze kufike kusasa ngolwesihlanu. Idolobho lakoBulawayo lamukele izulu izolo ngemva kwesikhathi izulu limile ukuna. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 ngayonale inyanga kaMpimbitho, kanye nokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwe ngele Russia. Uhulumende weSouth Africa usesungule uhlelo lokudinga imibono kaZulu ngomthetho ohlose ukwehlisa inani labantu bokuza abasebenza emankampanini aweleSouth Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg weleSouth Africa.
Umthetho lo ofuna ukwethulwa nguhulumende upha umphathi ntambo wogantsha lwezemisebenzi amandla okufaka imigoqo kunani labantu bokuza abangaqatshwa yilo wayiphi inkampani yakweleSouth Africa. Umupha njalo amandla okwethula umthetho wokwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza imisebenzi loba amabhizimusi athile eMzansi. Eminye imisebenzi okukhangelelwe ukuthi kusebenze lo mthetho nxa usemukelwe igoqela ezokulima, ezokwethekelela, indawo zokudlela, lezokuhlala, izethekele kanye lezokwakha. Umphathi ntambo ogantsha lwezemisebenzi uMnumzana Thula Sinxese utshela bezindaba ukuthi izinqumo lezi abafuna zibe ngumthetho zibunjwe kulandelwa isisekelo sombuso.
All policies and interventions were developed within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
Lumthetho uzasebenza ngendlela ezahlonipha amalungelo abantu bokuza lemuli zabo.
It is in accordance with the international standards and the guidelines.
Ukuqatshwa kwabantu bokuza kwele South Africa yinto esivuse omkhulu umsindo. Sekulamaqembu azihamba engena emankampanini esithi kuxothwe abantu bokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Uhulumende uthi nani elikhulu labantu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye izinto ezifuna ukulungiswa yilo umthetho. Ngokutsho kukahulumende bafika izigidi ezine 4 million abantu bokuza kwele South Africa. Lokhu ke sekubangela inzondano phakathi kwabo lezalwane zakwele South Africa ezithi sebetshontshe yonke imisebenzi. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi simemezelo sikahulumende lesi sesibachiye bethidibele.
Iyasihlukumeza kakhulu thina njengabantu ababuya ngaphandle ngoba yilapha iningi lethu eligcwele khona. Bakithi siyavuma ukuthi sisengaba ngumthwalo kwelase South Africa, kodwa ke akusiyi kufuthanda lokufisa kwethu. Kumnyama phambili, kumnyama emuva, asazi ukuthi siye kuphi. Sibi isimo ezweni lethu akukho esingakubamba nje.
ingcitshi kwezemithetho elawula imisebenzi uNkosazana Humuzo Mukwena utshele Studio 7 ukuthi akuseloqiniso ukuthi ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa kubangelwa ngabantu bokuza. Loba kunjalo uthi South Africa akusilizwe lakuqala kwethula umthetho ofana lalo.
Other countries do significantly limit the amount of foreign nationals who work. So the set of circumstances that South Africa...
Amazwe amaningi alayo imithetho evikela imisebenzi ethile ukuze ithathwe izizalwane zawo.
The unemployment problem in South Africa is complex. I don't believe it has much to do with the employment of foreign nationals.
Inani labangasebenziyo kwele South Africa nxa sekubalwa lalabo asebakhalala ukudinga imisebenzi selisedlula isilinganiso songamachumi amane lesithupha ekhulwini over 46%, okungabantu abedlula izigidi ezishiyagalolunye over 9 million. UZulu uphiwe inyanga ezintathu zokwethula imbono yakhe ngalumthetho okuzalandelwa ikwemukelwa kwawo ePhalamende ukuze upasiswe ube ngumthetho osebenzayo. Belestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Abahlala endaweni ezikhutshwa ukhetho lwamabhayi elections ngalinyanga kaMpimbitho bakhuthazwa ukukhetha abameli abathembekileyo abazaqakathekisa umsebenzi wokulondoloza impilo kahle yabo. Ntetho lezindaba uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Ingxathu esicubungula ezombusazwe lezempila kahle zithi uZulu kumele akhethe abantu abazasebenzela ukulungisiswa kwenkinga abahleli bekhala ngazo ezigoqela imigwaqo, ukubuthwa kwezibi, ukuthuliswa kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Umnumzana Ruben Akili okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi eye Combined Harare Residents Association CRA uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhethwe abameli abathembekileyo abazimisele njalo uku bela ilungelo loluntu.
Also expect that these men and women provide leadership in terms of addressing the issue of health, in particular maternal health and other services at health facilities within the city of Harare.
Uthi njengomzekeliso leli dolobha lavala amaklinika lo athoba minwembili kwavulwa amathathu awo kuphela okumele abazakhethwa babe ngabenelisa ukukhokhela ekudingweni kwendlela zokuthi okunje kulungisiswe njalo kungaphindwa kusetshenziswa ke imithetho yamadolobha lesisekelo sombuso. Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba indaba zezempila kahle ziphazamiswa ngokungaqhutshwa kuhle kwemisebenzi kamasipala.
Kulamasiweji asihluphe abantu kakhulu, indawo yonke kuyanuka, kwesinye isikhathi ukuthi uhambe nje emgwaqweni kuba nzima kakhulu ngoba kuyabe kugcwele amasiweji okuyinto eyingozi kakhulu kuzakhamizi ngoba impukane ziyahlala phezu kwamasiweji zisuka lapho ziyohlala phezu kokudla ukungenza ukuthi abantu impila kahle yabo ingabi kahle.
Umnumzana Ambrose Sibindi kwenye njalo inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association laye ugcizelela kokukhulunywe ngabe CRA.
Kulama councillors lesikhali ukuthi basebenze kakhulu beloluhlu lwezempila kahle. Kubonakala ukuthi ema-clinics ethu akhonapha emzini wakobulawayo athola imithi ukuthi abantu bancediseke. Phezu kwalokho futhi banenzelele ukuthi lezi baziphongulahla mahlana ngoba siyabona ukuthi izinto ziphongulahla lapha lalapha.
Uqhubeke ethi kuningi okumelele ukulungisiswa yilabo abathatha izikhundla esezilesikhathi eside zingelaba
mina. Indaba zemgwaqo zwayele ziqakathekile, indaba zamanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi xa sikhuluma ngawo angena futhi kwezempila kahle. Angeke wathi umuntu aphile impilo enhle amanzi engcolile. So kwalo kufanele bakukhayele babone ukuthi bayaphathisa izakhamizi.
Impila kahle lelungelo elibalulekileyo kakhulu elikusekelo sombuso laku-declaration yamalungelo abantu yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations kanye laku-African Charter on Human and People's Rights enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu e-African Union edinga ukuthi abantu betholise ukwelatshwa nokuvikelwa kumikhuhlane, ukuthola ukudla okwakha umzimba okweneleyo, amanzi ahlanzekileyo lokunye. Ingxenye ngathi esicubungula ezombusazwe lezempila kahle zithi ukufinyelela leli lungelo kwenza ukuthi umuntu enelise ukukholisa amanye wonke amalungelo oluntu angabe ekhona. Amakhansili amaningi akhoqela iBulawayo, Chitungwiza, Harare lamanye abhekana lenkinga ezikhoqela ukungasebenzi kuhle kwamaklinika azo, ukungaqhubi kuhle kwemisebenzi enje ngokubuthwa kwezibi, lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculo womdumo wamapiano uHani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Phuthotho. Kulezi nsuku ucula eseSouth Africa. UEzra Jesus Vanda usethulela lolu daba.
Njengabaningi uPhongzo usuke eZimbabwe ezama ukuyaphanda athole impilo engcono eMzansi. Yena ke udabuka kwentuthu ziyathunqa.
Ngokuzala ngizalo kokubulawayo enumber 1. Ila ngikhulele khona. Ngithi efamilini sibabili. Kusho ukuthi mina ngokuqala umfana ngilandelwe ngontombazana. Abazali bami uPhiwe Sibanda noThomas wakomoyo. Ngokufunda ngifunda eNdube. Ngazoqedelela eGlobridge.
Yangihlanyisa Mona Lisa, yangikhulisa Mona Lisa, you drive me crazy Mona Lisa, yangihlanyisa Mona Lisa, yangihlanyisa
uPhuthotho kudala ekhona kwezomculo, nanqanje ekhona icindezela ingoma zakhe kathesi.
Into zomculo ngicale kusho ukuthi manje ngisasena 13 ecaweni esontweni kahle kahle ngiloke nami ngisemakhwayeni sipusha namakhwaya up until abazali bami bangitshela ukuthi no, you've got a good voice mntanethu, zama ukuthi upushe lento yakho le uye phambili. So ngazosuka from eZimbabwe ngakuya eMzansi. Ufike kwami eMzansi ngina 18 years, ngacala ke ngilokhu ngipusha until manje. So ama recordings ami ngayenzela ngapha eMzansi.
Lela abaculi abake baba lodumo uBhotsotso okuyibo wathi bamqumba ukuthi laye acule
dabo dokushebeleza nabo Adam Focat lake. Ngizwe ukuthi okay, nami lento le yangiphoshela ukuthi okay, ngithande ezomculo, ngifune ukucula nami. So I started ukuthi mangikhele nje ngiyone ngifake icassette phezu kweinstrumental, ngibe ngilokhe nami ngizama ngibhimba phezu kweinstrumental up until ngazuthola ichance. Sengicala ke manje ukuthi hayi, ithi ngibhale ezami ingoma, the rest ngezwa sokuflowa nje nomphakathi nami sowujabula ukuthi hayi, this is you, this is Bongani Simaziyo.
Wahambuzandile athuye kolima yofuna umsebenzi. Wahambuzandile athuye chozima.
I'm
going to go to the album. I'm going to album. Which is ngifuna ukusebenza ngama videos okuqala izinto sezisebenza ngoku social media ukuthi okay, ukopha kanjani, uphonsela kanjani ingoma zakho, njalo ucula kanjani. So nami bengithi nje abalaleli mhlawumbe abezwa ingoma zami noma yikuphi bangisupport ukuze nami ngiphumelele.
Uzaphumelela ngempela Bongani. Nguye bese laye umfana kamoya ngohlelo Woza. Woza Friday ehamba ngegama lokuthi Phuthotho. Libe nempela sonto enhle kini lonke. Igama lungu Ezra Jesus Banda.
Sibingeke ihlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanu PF uMnumzana Constantine Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zihlukane lomkhuba odlakela. Ikansile yakoBulawayo yithi amadamu anathi saleli dolobha lokho engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Kule video uhlelo Hozo Friday besilomculi womdumo wamapiano uBongani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Potsotso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, Praxidus Jeremiah, sithi ngelasonto elithubile.